ndino kuchinga nizai ne mufaro ini ngiri chanono kawande ichiti ene misoro ye nauza nasi chipili chivazu 22-2018 waimbo wa gurukota reza matunu abo vangivambo endamu upoteri vaseja kasukuwele wanuzoka mzimbabwe vashandi vemumabhanga voronga kuratidzira mukati memavhiki maviri vachiti havasi kufara nemari dzavo dzemihoro. Mumiriri wemhondorongedzi mudare reparamende vamike gava vanoshaya. Dare repamusorosoro resupreme court rinopa mutongo wekuti nyaya yekuti MDCT chaiyo ndeipi inofanira kunzwikwa kudare repamusoro rehigh court. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzozeya danho rezimbabwe rekuda kudzokera mucommonwealth. Muchirongwa chelive talk the youth connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevamwe yechidiki vari kuti havasati vanyatsoziva kuti wovhotera ani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-4270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.